Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechina, chikumi 9, 2022. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinoti mutombo uyu mutombo wakanaka chaizvo, wandikati pachirungu uri long overdue, because tinoona kuti zvunhu zvinofanirwa kugara zviripo sematauriro anenge achitopumbira redu mutemo remuZimbabwe.
Dare repamusoro ropa mutongo wekuti hurumende idzike mitemo yakajeka inobata zvinotarisirwa kubva kuvatevedzeri vemutungamiri wenyika nemakurukota pabasa kana kuti code of conduct. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe yave kuwana mari yakawanda yekunze nekudaro inokwanisa kutanga kushandisa dhora rekuAmerica chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rehigh court nezuro rakapa mutongo wekuti gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi pamwe negweta guru rehurumende vaPrince Machaya vange vabuda nemutemo unotara mitemo inofanirwa kuteverwa nevatevedzeri vemutungamiri wenyika, makurukota pamwe nevatevedzeri vemakurukota mukuita mabasa avo kana vari muofisi kana kuti code of conduct. Vachipa mutongo wavo, mutongi wehigh court Justice David Mangota vakapa vaviri ava mazuva makumi mana nemashanu kana kuti 45 ekuti vange vabuda nebhiri iri uye ringe raendeswa kudare remakurukota. Mutongo uyu unotevera matanho ekuenda kumatare edzimhosva akatorwa nemumwe mudzidzi wezvemutemo wepachikoro chepamusorosoro cheZimbabwe Ezekiel Guti University Nyasha Chirima, uyo aida kuti dare rimanikidze vaziyambi pamwe navamachaya kuti vabude nebhiri iri sezvinokurudzirwa nechikamu 106 chebumbiro remutemo yenyika. Vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vakamanikidzwa kusiya basa mushure mekunge nyaya dzavo dzeupombwe dzaburitswa mumadande mutande. Svondo rapera, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzinga basa vaive mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro mushure mekunge vapomerwawo mhosva dzeuori. Studio 7 yaedza kubata vaziyambi asi vanga vasingadaviri foni yavo. Mukusiya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie, avo vanoti vanobvumirana nemutongi wedare kuti mutemo uyu wakatononokesa kuvepo.
Ndinoti mutongo uyu mutongo wakanaka chaizvo, wandikati pachirungu uri long overdue, because tinoona kuti zvunhu zvinofanirwa kugara zviripo sematauriro anenge achitobumbira redu mutemo remuZimbabwe.
Asi tichitarisa iwo mutongo iwoyo, pane zvaunoshandura here panyaya iyo yamuri kuti zvinhu zvagara zvachifanira zvichiitwa?
Kushanduka kwezvunhu tichaona kuda kuchaita kuchiita mbichana mbichana, but handione senge zvichashanduka like kuti mangwana chaizvo sezvashanduka, but judgment handikati nechirungu it's positive and inotendesa mune direction iriri right, nokuti zvunhu zviri mubumbiro remutemo and zvunhu zvinofanirwa zvakaitwa kuna na2013 pakaiswa bumbiro remutemo iri, and nezviri kuitika muZimbabwe zvokuti tinoona pachiitika amumascandal anenge achiitika, ndiona senge kuda zvunhu zvekuti zvinokwanisa kuwinza rushanduko mumaonero atinoita mutemo kana chita samavice president nemaministers.
Tiri kuona kuti mutongo uyu uri kupa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi negweta guru rehurumende mazuva anokwana kuita makumi mana nemashanu, zvii zvatingatarisira mukati memazuva iwaya?
Ndikati chakanakira mutongo uyu, mutongo une matime frames, saka pakasaitika chinoitika munguva yatarwa nedare, ivo vanhu vanzi vagadzire mutemo uyu vanenge vari muyatingati contempt of court. Saka kana vari mucontempt court zvinoreva kuti vanokwa kusungwa dare kuti vazvidza dare. Saka munguva iyi inopfuura ya ndikuona hangu kuti ivo vehurumende vanogona kuzodzokera zvekare kumatare edzimhosva vachikumbira kuda yandikati extension kana kuti kukumbira kuti izvo zvinhu zvimbodhilewa nematakisi aanonge achiita, but dare rataura kuti panofanira kuitwa code of conduct, and code of conduct hachingavi chinhu chokuti chingava chunu chikato neze stereki iwo vewe urumende because chinofanwa kuzoongororwa zvekare neparamenti.
Tichiona kuti mutemo uyu waifananga wakaiswa pasungwa bumbiro remutemo makore angadai akuda kutosvika gumi bumbiro idzva remutemo ravepo. Chii chikuru chakaita kuti pasatorwa nhano dzekugadzirisa?
Ndinoona senge kuti zvandinongogara chikotaura kuti vanotitonga vangave mavice president kana maminista vanhu vasinganyanyokukoshesa yandikati hunhu kana kuti mahuman rights in general. But ndinoona sekuti hurumende yanga isingadi kuzvisungirira zvekare nokuisa mutemo uyu womuparamende kunoongorora iwo mavice presidents nemaministers nemadeputy ministers nokuda kwokuda kwezvimo zvimwe zvatinogara tichingoonawo mazuva ano zvichiitika kunyanyanyanya masikandari anenge achiitika emadzimai kunyanyanyanya masikandari amwe atingachimbonzwa ekubiwa kwemari necorruption nedzimwewo futi amakomendi anozvidza hunhu kana kuti mahuman rights anoitwa navamwe maministers mumaplatform akaita sana Twitter. Saka ndoona senge vanhu vanga vachingozeza kana kuti vanga vasingatodi kuti zvinhu zvakadai sewo zviitike nekuda kwehunhu hwevanhu vari kutitonga.
Tichitarisawo chikamu chemutemo ichochi chiri kutaurwa chavari kuti under section 106, zvii zvamungataura pamusoro pechikamu ichochi?
Chikamu ichi che106 checonstitution chinototaura yandikati nechirungu in clear terms kuti chiri kuongorora inonzi conduct of vice presidents maministers nemadeputy ministers and chikamu chinototaura kuti every vice president or minister kana kuti deputy minister must act in accordance with the constitution. And tozoona kuti muconstitution medu mune zvinhu zvakawanda zvinotaurwa kunyanyanyanya nyaya dzekuzvibata with dignity zvisingazvidzi ikodzero dzevanhu muzimbabwe kachitazvi ikodzero dzevanhu tikutarisa zvekare nyaya dzinosanganisira nyaya dzecorruption nenyaya dzinosanganisira kuzvidza yatingati macivil liberties zvatinozoona vamwe vachikwezvera yatingati political violence kuti iitike kune vanhu. Saka zvinhu zvakadaro zvinenge zvichitaurwa nebumbiro romutemo zvinosanganisira izvozvo but iro bumbiro romutemo chairo harizodzikidziki richizonanga kuti conduct iyi ndiyo inenge iri kana kuti misconduct. Inozopa maministers kana kuti inozopa hurumende kuti ibuditse inonzi code of conduct and iyo code of conduct yacho inofanira kuve iri an act of parliament, meaning sei kuti unongofanira uri mutemo uchadzikwa neparliament.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti Zimbabwe inokwanisa kudzokera mukushandisa mari yekuAmerica sezvayakamboita muna 2009 nekuti nyika pari zvino iri kuwana mari yekunze yakawanda kudarika makore ayakambomira kushandisa dhora rayo. Mashoko aya anotevera mashoko agavhuna veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti kunyangwe dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica nyika haisi kuzodzora dhora rekuAmerica. Vachitaura kumusangano weZimbabwe Chamber of Mines svondo rapera vaMangudya vakati havasi kuzodududza pakuti dhora remunyika rirambe richishandiswa. Vakamboudzawo Studio 7 kuti zvinogona kutora makore mashanu kuti dhora reZimbabwe rigadzikane. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBoroma akatanga nekuvabvunza kuti zvinokwanisika here kuti Zimbabwe idzokere mukushandisa dhora rekuAmerica chete.
Zvekuti Zimbabwe haikwanisi kushandisa dhora rekuAmerica semari inofangwa kushanda munyika muno zvakaitika muna 2008 kana kuti pachirungu yatinoti dollarize zvinogona kuita, uye ini handibvumirani hangu nemashoko ndingangoti ari kubva kumukuru webhanga guru remuno.
Ko sei muchidaro vaBoroma?
Sekuti Zimbabwe yave kuwana mari yekunze iyo inonzi foreign currency yakapetwa kashanu kudarika mari yaiwanika muna 2009 apo patakatanga kushandisa dhora rekuAmerica. Saka mari yekunze izere muno. Dambudziko riripo pamari yekunze inoita kuti isatenderera mukati menyika inyaya yekuti bhanga guru renyika rinoda kupa mutengo iro, kwete kuti mutengo uyu tingangoti uwanikwe zvikuru sei maringe nekutenga nekutengeserana kunenge kuchiita vemabhanga nevanenge vakabata mari. Mutengo unenge uchiiswa nehurumende kana kuti bhanga guru renyika uri pasi pezvinodiwa nevanenge vane mari yekunze. Chechipiri, banga guru renyika harisi kumira kugadzira nekudira mari munyika. Izvo zvinoita kuti dhora remuno rishaye uremu.
Izvi zvinoreva here kuti kana hurumende ichitaura mashoko aya, zvinenge zvoreva kuti vanhu vanenge vasanyanye kushandisa dhora rekuAmerica?
Kushandiswa kwedhora rekuAmerica muno hakumiswe nemashoko anenge achitaurwa nehurumende. Sekuti vemabhizimusi neveruzhinji vanoshandisa mari inochengetedza uremu. Nekuti kana tichiti mari inofanirwa kuchengetedza uremu, uye inofanirwa kutambirwa neavo vanenge vachibhadhara nevanenge vachibhadhariswa. Dhora remuno harichengetedze uremu, ichi ndo chokwadi. Zimbabwe payakashandisa dhora rekuAmerica muna 2009 kwange kusiri kuda kwehurumende. Hurumende yakatozopedzisira kutevera izvi kana kuisa zvirongwa zvinoita kuti dhora rishande. Vanhu ndo vakange vaona nhamo nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu, vakatsvaka mari inochengeta uremu. Banga guru renyika harizofe rakabvuma kuti dhora rekuAmerica rishande muno.
Nechikonzero chei?
Sekuti zvinovatorera simba rekugadzira mari apo pese pavanenge vadira, uye vanenge vachida kuti varambe vaine simba ravanenge vainaro pamari yekunze iyo inonzi foreign currency, maforeign currency earnings anenge achibva kumaexports enyika. Kushandisa dhora rekuAmerica zvoreva kuti banga guru chekutanga rinenge ratadza basa, uyewo rine risisina basa mukati memafambisiro enyika, mukati meupfumi hweZimbabwe. Ndo chimwe chikuru ichocho chinoita kuti banga guru rirambe kuti dhora rekuAmerica rishande.
Mutungamiri wenyika ari kutaurawo mashoko iyaya anotsigira zviri kutaurwa navamangodya, chingava chikonzero chei?
Vakuru venyika yeduwo zvekare havadi kuti pashaikwe mukana wekuti pange pane mari yemuno yekuti vanokwanisa kuigadzira nekuiisa ndingangoti mukati menyika zvichienderana nezvirongwa zvizhinji zvavanenge vainazvo, zvakafanana nekupa anonzi masubsidi, kana tingangotiwo kuwedzera kana kubhadhara avanenge vachichera zvicherwa zvakasiyana-siyana, but zvikuru sei pakurima nepakugadzira migwagwa yatinoti infrastructure development. Izvi zvinhu zvakakoshera nyika uye zvakakoshera vanhu, asi tinoonawo kuti zvinhu izvi zvinoita kuti zvinounzawo mavotes tingangoti pamaelections, zvikuru sei panguva yataa kunopinda yemuna gore ra2023.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Botswana yawandudza mutemo wanga uchimanikidza vana vanenge vasvika makore gumi nemasere vaine vabereki kubva kune imwe nyika kuti vasave nemagwaro anovatora sezvizvarwa zvenyika iyi neeBotswana panguva imwe chete kana kuti dual citizenship. Nyika iyi yaita izvi kuburikidza nekuwandudza chikamu kana kuti section 15, subsection 1 nesubsection 4 chemutemo wayo weCitizenship Act zvichitevera mutongo wedare repamusoro wekuti hachienderane nezvikamu 3, 13, 14 ne15 zvebumbiro remutemo yenyika. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mwedzi wapera, vatongi vedare repamusoro muzvinafundo Bukalomaripe, Justice Michael Riburu uye Justice Wokeditse Mapakwane vakapa mutongo wekuti mutemo vainge uripo vaityora bumbiro remutemo. Izvi zvakatevera nyaya yainge yakuidzwa kudare naStabile Mate, Saniva Mate, Edward Egna uye Megan Kilusuang vainge vaine vana vaida kumanikidzwa kuti vatore mhiko kuti vanoda kuva zvizvarwa zveBotswana here kana kuti zvedzimwe nyika dzakaberekerwa vabereki vavo, kunyange ivo vana ava vainge vakaberekerwa muBotswana. Dare rakati kuda kuvamanikidza kuchora bumbiro remutemo. Mukuru mubazi rinoona nezvokupinda nekubuda kwevanhu muBotswana ava Eric Ditau vauza Studio 7 parunare vari muguta reGaborone muBotswana kuti mutemo wave kuvandudzwa uye zvichabatsirawo vanhu vakawanda vange votambura kana vasvika makore gumi nemasere.
Hurumende yeBotswana yakaona kuti mutemo weCitizenship Act hauenderane nezvikamu 3, 13, 14 ne15 zvebumbiro remutemo renyika yeBotswana.
Mumiriri weTat East mudare reparamende muBotswana Dr. Douglas Ritsula Thebe vanoti kuraswa kwesection 15 subsection a nesubsection 4 yemutemo weCitizenship Act yenyika iyi kunofadza chose.
Vavamwe vavapa kusponsorship dzechikoro.
Kune vanhu vanodarika zviuru zvisere vakarasikirwa nenguva yekuita zvavaida panguva iyo nokuda kwekuti vana vachinzi vaende kuZimbabwe kunorasa ugaro hweZimbabwe kunyange vakazvarirwa muBotswana.
Dr. Lutsola Tebe, avo vanovazve gurukota redzidzo yepamusoro, vanoti vanhu zviuru zvisere vane vabereki vakabva kuZimbabwe vanga vasanganawo nedambudziko iri rekuti vatore mhiko kunyika imwe chete.
Kuraswa kwesection 15(1) ne-4 yemutemo weCitizenship Act kwadadisa nekuti vanhu vanga vachitambura samare.
Vamwe vakaita samuzvare Anna Peter vanoti vakanobhadhara $200 ekuAmerica kumakombe buildings kuHarare kuti vasanzi chizvarwa cheZimbabwe sezvo amai vavo vakaberekerwa muZimbabwe.
Aiwa, ndinofara. Aiwa, ndinozvitenda, ndinofara zvikuru kwazvo nekuti apa kana vatodaro vatotibatsira. Saka amai vangu vakatora citizenship ndatoberekwa. Saka nyasha yakadini? Yakambondinetsa. Aa, ndakanetsa, ndakafamba, ndakaenda kutonota, ndakazouya kuno kwakasvo akazokwanisa kudini kuzondibatsira.
Nyanzvi munyaya dzekupinda nekubuda kwevanhu munyika vamatini matamba nadzo. Vanoti danho ratorwa nehurumende Botswana idanho rinoenderana nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Vanga vasina kutarisira kuti vanhu kuti vangofunga variyo, havana kuuya kuvanhu vakavhunza. Hey, dai vakavhunza vanhu, vanhu vai varadhidza uchi maadvantage nedisadvantage, because at the end of the day ezvinoizvi vangoita kuti zviite easy. Kasi vanhu vavakatanga vachikuvadza vakawanda, vamwe vanga masoja, mapurisa, manesi, munhu achigara 3 months asingatambiri just because haasina uma watoro hanzi arenausi.
Zimbabwe ndeimwe nyika yakaundudzawo mutemo wayo kuti zvizvarwa zvenyika yayo zviri kune dzimwe nyika zvisamanikidzwe kusarudza kuti zvinoda nyika ipi zvichitenderwa kuti zvive neugaro hwenyika mbiri kana kuti dual citizenship. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau reHerald rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa vakadya magaka mambishi nezuro vachishora dzimwe nhengo dzebato ravo dzavanoti dziri kutaura pamadande mutande mashoko asingaenderane negwara rebato iri. Vakatiwo vasiri kuita basa nemazvo vachabviswa pazvigaro. VaMnangagwa vakatiwo nekuda kwekushanduka kwezvinhu bumbiro remutemo webato rinofanira kunge richivandudzwa. Bepanhau reNews Day rine nyaya yekuti makambani akawanda ari pasi pehurumende ndiwo ari kupa vashandi vari pamudyandigere mari shoma uye kusabhadharawo mari yemudyandigere kuhomwe yekubatsira vashandi vanenge vasiya basa kana kuti Insurance and Pensions Commission. Makambani anonzi asiri kubhadhara mari yavari kubatira vashandi anonzi ave nechikwereti chinosvika mabhiriyoni mashanu nemamiriyoni matanhatu kana kuti 5 nemamiriyoni matatu kana kuti 5.3 billion. Makambani aya anosanganisira NRZ, Zesa, Wange Koliari, Zimura nemakanzuru akaita seHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga kuburikidza nemashoko amunotitumira.
Sore vazvikoma hwande nevamwe vese vashamarari, ndinokudai mese kuti Mwari akuchengetei pese pamunofamba nepese pamunoswera. Mukoma hwande, mapresidendi edu ava vachiwenga vari kutanga kutora vamwe vana. Iwo ana hanzvadzi vedu vanoswera kumhanyira kuna ana achivenga kumhanyira vanhu vane mari. Havasi kuona here zviri kuitwa vamwe vateta ava vari kutambudzwa nezvina musoro wese. Vana vezimbabwe ndavazive chinhu chavanoda, ndavazive upenyu hwavo kuti upenyu kuita nemumhanyira vanhu vane mari avo ndo vanhu vari kuuraya nyika, ndo vatiurayira nyika. Zivai pekuvhotera kuti newo zvikunakire uwane munhu anokuda nerudo rwake rwese. Saka ndoti vanhu vezimbabwe, pepukaiwo musatiza varume nenyaya dzekuti mwekuda kuenda nana purezidendi kana nana vhaisi purezidendi. Ndoti mese vavakateerera, zivai pekuvhotera ese henyu pa3C. Vane mukomana ndini wenyu Hirari Chitauro, ndiri muno muQueenstown.
Mhuri yeZimbabwe makadii? Tiriko kuno takatizawo idzo nhamo dziri muZimbabwe, asi tinongoti ngatiendei tinovhota pagore ramangwana iro ratakatarisira. Tibvise hurumende yadai kuuraya nyika iyi, nekuti haa tatamburwa tiri kuno kwacho. Kurarama munyika isiri yako kwakangooma, haurarami zvakasununguka. Saka ngatiendei neuwandu hwedu tibvise hurumende yadai kukundikana iripo.
Ndiri kuno ini ndini tsumuri kutaura naTsumbedzo, Tsumbedzo Mbedzi ari kuSouth Africa kuDeep Sloot. Ndichibva kuBedbridge, kuBedbridge Ward 3, Ward 3 Madhaula kuBedbridge. Tinokurudzira ava vachamisa kuti ngavamboendawo kuBedbridge kuWard 3 vachingondotaura, vachitokurudzira vevakuru vedu kuti vabvevo muzano vambopinda muTriple C, nekuti tanzwa nenhamo, tanzwa nekutambura. KuWard 3 kwandinogara hakuna maballs, hakuna zvikoro, hakuna chikafu, nzara inongoramba iriko. Kana mvura inonaya kana hainai, ivhu racho harisi kuita mabasa, uye hakuna kuZimbabwe. Takakombwa nezuva nemoto. Kuno tinourayiwa, tinopisiwa tichiurayiwa, kuno tichibatwa nemapurisa. Kuenda kuZimbabwe hakuna mabasa, nzara iriko. Saka ndosaka ndichiti takakombwa nezuva nemoto. KuSouth Africa tinourayiwa, kuZimbabwe hakuna mabasa. Shuwa vachamisa, ngavapinde, ngavapinde mukomana, ngavapinde vamunangagwa, sudurukai vachamisa vapinde.
Mangwanani pano pastudio 7 vatanonoka hwande. Nyaya iripo rutawana vababa kuti misika yavharisa. Chinoitika ndechekuti ZANU-PF kana ichiita misangano yayo inounganidza vanhu by force, because haisisina vanhu. Ukada kuenda sezvakaita kumbare kwese kuyaga mupedza nhamo neSMC yasomuya munomira kushanda, zvichinzi kune musangano weZANU-PF. Kana uchipera kumahwani musangano iwoyo, mozotanga kushanda kumahwani. Nekuti iye zvinezvi ukatarisa mapurisa atanawo muZimbabwe, haasisiri ZRP, yaZANU Republic Police. Ndizvozvo zviripo. Saka iwo kana wakangwara ukaona kuti uri mudanger zone, unopindurirwa nevanhu. Inoita zvatinoita kwedu isusu. Makadhi eZANU-PF tinawo, tikadedzerwa musangano tinoenda. Asi kana wasvika musi wekuvhota mubhokisi ndeendiri ndega, X yangu ndinoisa pandinoda, pakuTriple C kwandinoda. Makadhi aya kuzvidifenda kubva kumhondi dzeZANU-PF. Usanyanye kubuda pachena ukaona kuti kwauri kudanger zone.
Kazuvai Mr. Jonga, kazuvai, kazuvai mese westudio, nokutendai nebasa ramuri kubata. Mr. Jonga, takuwara muno muZimbabwe, especially isusu vekumapurazi, vekumafamu. Cherechedzai kuti mari yatiri kutambira yakatarwa nehurumende, grade re-A1, iri pa-8,000. 8,000 grade re-A1. Chifungai kuti izvezvi dhora riri pa-500, pa-8,000 mwedzi wese. Tiri kutengeiwo, haipapo dai taedza kubatsirika nawo. Tiri kusonga svose nemuromo mumapurazi umo. Takuwara, takuwara Mr. Jonga. Hatizive kuti zvichapera rini izvi. Hapana, hapana, kana munhu achine rudo nemari yemukati, dai zvaibvira kana zvatochipa zvazvo tashandisa US. Mr. Jonga.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makambani ekuKenya anoita basa rekutakura zvinhu kunyanza anoti atarisana nekurasikirwa nemabasa, sezvo makambani ekune dzimwe nyika ari kuuya nevashandi wavo. Makambani chiuru chimwe chete anonzi anogona kuvhara, zvichipa kuti vashandi zviuru gumi vatarisane nekurasikirwa nemabasa. Masangano anomirira vashandi ari kukurudzira hurumende kuti ichengetedze mabasa avo. Kenya haina makambani anengarava nekudaro makambani makuru ekunze ave kuunza vashando wavo kubva dare zvarakapa mutongo wekuti vanokwanisa kuita izvi muna 2017. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa zvakaitwa nedare House of Representatives remuAmerica nezuro, apo rakavhota kuti makore kuti munhu abvumidzwe kutenga pfuti awedzerwe kusvika pamakumi maviri nerimwe kubva pamakore gumi nemasere. Izvo zvinotevera kuwanda kwevanhu vari kupfurwa nepfuti muAmerica. Nhengo dzedare iri mazana maviri nemakumi maviri nenhatu, kana kuti 223 dzakatambira chisungo ichi, asi mazana maviri neina 204 dzakaramba. Vebato rinopikisa remaRepublicans vashanu chete ndo vakavhota kuti mutemo uvandudzwe, vamwe vose vari maDemocrats. Chisungo ichi chave kuenda kudare reSenate. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaNick Mada vanove chizvarwa cheZimbabwe vari kuPhiladelphia mudunhu rePennsylvania muno muAmerica.
Mukoma Blessing, 18 ne21 makore ari very close to each other, ndionise kuti panokwanisa kunge pachitibatsira nedambudziko riri kuitika munyika ino yevechidiki vari kuita misuse, kushandiswa kwezvinofura kutaura pfuti. Handifungi kuti zvingatibatsira izvozvo dai vakwanisa kuchinja mafungiro avo vezvemutemo, malegislators vachinje kubva paeji yevechidiki vakwanise kutifambei kana kuchinja mafungiro acho iwayo kuti vanhu vakwanise kunge vachingotenga pfuti pavanodira.
Munoonawo here dare reSenate richikwanisa kutambira chisungo ichi kuti chibva chava mutemo?
Handioni sekuti Senate inokwanisa kuzvitambira, nekuti tatoona kurepresentative kuti vanenge vasinganyatsokwanisa kunge vachiwirirana. Ndaichitarisira kuti kusaidhi kweve kwangu inini maDemocrats vese zvavo kushaya kana umwe chete aikwanisa kunge achizviramba. Asi nekutoona kuti patoita vaviri vazviramba, zvinhu zvandinotoona kuti panokwanisa kuita dambudziko. Saka vanofanira kutogara pasi sevanhu vakuru vasangana nematambudziko aya kwese kwese kumaconstituency avanotungamirira. Endi ndinovimba kuti zvinhu izvi zvichaitika.
Nechikonzero chei?
Nekuti vanhu vanenge vari kuzvimbirwa zvakanyanya nemaitikiro ari kuita nyaya dzekufurana munyika muno. Saka ndofunga kuti tichapa malegislators edu pressure yakawanda across the country. Saka vachaichinja zvavo mafungiro avanoita malegislators, nekuti vanenge vasati vanyatsokuona kuti vanovhota vanyatsokumira paposition ipi inonyatsokuvapa pressure kuti vakwanise kustopa mashandisirwo epfuti munharaunda dzakasiyana-siyana.
Ko, munoonawo sei zviri kutaurwa nevamwe vebato remaRepublicans zvekuti varayiridzi vanofanira kuti vapiwewo pfuti kuitira kuti kana pachikoro pauya munhu anenge aine pfuti vakwanise kudzivirira vana?
Vadzidzisi havafaniri kunge vachipiwa pfuti kuti vapinde nadzo mumaclassroom avanodzidzisa vana. Izvi ndinozvitaura ndakamira senhengo inokwanisa kunge ichivhota uye semuvakidzani wevadzidzisi vanodzidzisa vana vezvikoro vane mazera akasiyana vasingawirirani nemutemo iwoyo wekuti vadzidzisi vavo vatakure pfuti kupinda nayo muclassroom. Handiro donzvo remudzidzisi kuti atakure pfuti kupinda nayo muclassroom, ibasa remasoja nemapurisa ekuita basa iroro. Saka izvozvo handioni zviri zvinhu zvinokwanisa kutikundisa padambudziko ratiri kusangana naro.
Saka poitwa sei vamada?
Pfuti ngaigare nemapurisa nemasoja. Izvozvo ndo zvinokwanisa kunge zviri zvinhu zvinenge zvichidzikamisa society dani kuti maticha vanopinda muclassroom ine vana, vamwe vacho vanenge vari vana pwere grade 1, grade 2, grade 3. Maticha acho pachawo afile comfortable kunge vachiita basa remapurisa vari pabasa ravo rekudzidzisa.
Tinotenda chizvarwa cheZimbabwe vaNicholas Mada vari parunare kuPhiladelphia muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare ropa mutongo yekuti hurumende idzike mitemo yakajeka inobata zvinotarisirwa kubva kuvatevedzeri vemutungamiri wenyika nemakurukota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Chris Gande.